Yo, Michael the Joker, your president.
Uti, skip on my gates.
Chaka sana kare shemu senga bere. This time, baby, riyengerere. Kure kwari no endari terere.
Askuda,
iwe ndo kutiri kude. Mwanano fanira kunyengwa, nye. Mwanano fanira kunyengwa, nye. Mwanano fanira kunyengwa, uzamu manikita nyato kumunyengerere. Mwanano fanira kunyengwa, nye. Mwanano fanira kunyengwa kuti nye. Anofanira kunyangwa uzamu manikiti nyazo kumunyengerere. Mangwana mutengere okoka kora. Kwete kumbosika kumpata kora. Chimbo budito tunwe tumatora. Mangwana make sure no mtora. Anofanira kunyengwa nye. Anofanira kunyengwa nye. Mana anofanira kunyengwa uzamu manikiti nyazo kumunyengerere. Mana anofanira kunyengwa kuti nye. Mana anofanira kunyengwa nye. Kufanira kunyengwa. Manano fanira kunyengwa, nye. Manano fanira kunyengwa kuti nye. Ano fanira kunyengwa uzamu manikiti nyazo kumunyengere.
Chimbom soft asha, tuma nice chum soft asha. Kwete kungoshandi so tu asha, tuwe chintimpa ntimpa iwe.
My baby ay, adi kinya zwe chintimpa ntimpa.
Zwe chiskwinya.
Unorambwe, kutirambiwa.
Soft asha.
Askuda.
Azagandati iwe nye. Manano fanira kunyengwa, nye. Manano fanira kunyengwa, nye. Manano fanira kunyengwa, uzamu manikite nyato kumunyengerera. Manano fanira kunyengwa, nye. Manano fanira kunyengwa kuti nye. Ano fanira kunyengwa, uzamu manikite nyato kumunyengerera. Mangwana mutengere okoka kora. Kwete kumbosika kumpata kora. Chimbo budito tunwe tumatora. Mangwana make sure no mtora. Ano fanira kunyengwa, nye. Ano fanira kunyengwa, nye. Manano fanira kunyengwa uzamu manikita nyato kumunyengerera. Manano fanira kunyengwa kuti nye. Manano fanira kunyengwa nye. Kufanira kunyengwa kunyenga iwe uchi munyengerera. Manano fanira kunyengwa nye. Manano fanira kunyengwa kuti nye.